Mukuru wezimsec Dr. Lazarus Nembaware vaudza komiti inoona nezvedzidzo yeprimary nesekondary kuti chavo kugadzira bvunzo kuendesa mapepa ebvunzo idzi kunzvimbo dzekunyorera pamwe nekumaka mazamanishoni aya chete. Vati bazi rezvedzidzo, utano nezvikoro zvinonyorerwa bvunzo ndivo vane jana rekuona kuti vana nevarairidzi havabatwe necoronavirus. Dr. Nembaware vazivisa kuti ZIMSEC ichaona kuti mapepa ese ebvunzo aiswa mushonga unodzivirira kupararira kwehutachiwana hwecoronavirus asati aendeswa kuzvikoro. Vati kunyange hazvo vana vakambonzi vabhadhare mari yebvunzo yegore rapfuura asi mari ikazowedzerwa, vose vakabhadhara mari isina kukwana vachabvumidzwa kunyora bvunzo. Vatiwo vachavhura zvakare mukana wekuti vanoda kunyora bvunzo dzekupera kwegore vabhadhare mari vachiti vanozviziva kuti vakawanda vakavhiringwa necoronavirus. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yeprimary nesekondary amai Priscilla Misaherabwi Mushonga vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti ZIMSEC inobvuma kuti vaye vakatadza kuwedzera mari dzebvunzo vanyore bvunzo idzi.
Pabvumiranwa nehurumende kuti vasina kubhadhara vanokwanisa kunyora zvekuti vanozobhadhara zvine zvichizoonekwa. Munoziva kuti pekutanga vanhu vakabvega vanzibvisai mari dzakaita sema$15 ndobva mari dzacho dzazokwidzwa. Saka vamwe vanga vakabhadhara ma$15 havana kuzowedzeredza, vamwe havana kutokwanisa kubhadhara zvachose.
Dzimwe nengo dzekomiti iyi dzaratidza kusafara nenyaya yekuti pave nemusiyano pakati pevadzidzi vemumaruwa nevemadhorobha vanoshaya nevanowana vachiti dai bvunzo dzese dzaendeswa mberi kuitira kupa vana vese mukana wakafanana. Amai Mushonga vati iyi inyaya yakakosha yavachazeya nebazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary.
Vana vari kumaruwa havana kukwanisa kuti vange vachiita zvinotariswa nevamwe zvokuenda kune zvemaindaneti vachiedza kudzidzadzidza vari pakati. Hazvingaiti kuti muti vamwe vanga vachiwana vamwe vasingawani movapasarudzo yakafanana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pakuzivisa nezvekuwedzerwa mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira coronavirus vakati zvikoro nemakoreji zvichavhurwa kuitira kuti panyorwe bvunzo chete. Asi munyori mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti havatsigirani nedanho rehurumende vachiti vanoona sekuti kuchekeresa vana vezvikoro nemakoreji.
Semasangano evarayiridzi tiri kuzviona isu kuti vari kuda kupa kuti hatingati pass the buck kuma parents nezvikoro. Zvikoro zviri iru prepared hazvina mari, hakuna mamask, social distancing yacho hakuna, madesk akawanda vana vanonyora vati padesk rimwe chete. Zvese izvo zvinhu zvoda kugadziriswa. Saka chiripo ndechekuti hatisi kuzombobva takasapota kuti maexams anyorwe. Chiri important chii exam here kana kuti upenyu hwemunhu?
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano runomirira vabereki reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vaudza Studio 7 kuti vabereki vagara vachitsigira vana vavo muzvikoro uye COVID-19 ainga vatadzise kuita izvi.
Hurumende ikati zvikoro zvava kuvhurwa vabereki vaite zvavanofanira kuita kuti vana vedu zvikoro zvifambe, vabereki tinoita saizvozvo.
Paramende inotarisira kunzwa kubva kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema pamusoro penyaya iyi nemusi wechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.